Vachitaura nevamwe vatsigiri vebato iri vanga vauya pamuzinda uyu vaivesa chigaro weHarare province mugore ra 2014 vaEric Murai vati varambidzwa nemapurisa kuita musangano wavo nhasi paMorgan Richard Tsvangirai House.
Mapurisa ari pano ataura kuti environment haisi conducive kuti munge muchiungana, asi hatina zvimwe zvakaunganira kunze kwekuti tiuda kutsvaga peace mukati medu, peace munyika. Tinyeda haisi kuchiyandirira mberi, zvaakukurudzira kuti munhu wese ange ari anokwanisa kudzoka kwaabva. Ticharonga semastructures a 2014 zvoungana pano pamuzinda wedu toita way forward.
Vamurai vatsigirawo mashoko akataurwa nezuro nevechidiki kuti donzo ravo rave rekuda kubatanidza bato reMDC kuti rive bato rimwe chete.
Ndinoda kutenda nekuya kwamaita donzo remitini ino ranga riri rekuti tinoda kuti tiunite pati yedu, donzo repati payanga iri 2014. Umwe nevakaita pano ndekwemastructures a 2014. Zvaari mastructures a 2014 tinoda kuedza kubatanidza pati yedu.
Patabvunza mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Lashwayo kuti nhengo dzavo dzaive muzvigaro muna 2014 dzichaenda here kumusangano uri kudanidzirwa kumuzinda weMorgan Tsvangirai House, vati zviri kunhengo dzacho kuenda kana kusaenda. VaLashwayo vati seMDC Alliance ivo vakatopedza nyaya dzeutungamiriri webato ravo.
Vari kutaura zvemastructures akasiyo aripo naPresident Morgan Tsvangirai pamakazoshaika papa ari kumonzi 2014 structures. Saka izvi zviri pachena kuti zvine neMDC Alliance as a party, asi kana MDC Alliance mune mamembers ane chekuita nezva 2014 zvamuri kuti vari nezvazvo, ivavo ndovanokwanisa kupindura kuti vachazvifambisa sei, vachadii. Asi isu semusangano takataura kubva pakatanga nyaya iyi kuti isusu seMDC Alliance panyaya iyi hatipo.
Hatina kukwanisa kutaura neutungamiriri weMDCT kuti tinzwe kana uchaenda kumusangano uri kudeedzerwa uyu, sezvo munyori mukuru mubato vaDouglas Munzora vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Mapurisa nhasi aswerawo akaungana paMorgan Tsvangirai House, asi mutauriri wemapurisa vaponyati vati vange vasiri kuziya nezvekurambidzwa kwemusangano wenhengo dzeMDC dzakasarudzwa muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.